pamutambo uri kuitwa uyu takwanisa kupedza chikamu chekutanga chinonzi chemagroup stages, apo chikwata chezimbabwe chakwanisa kukunda mutambo mina chatamba pagroup stage yekutanga. Chakakunda icho Nepal, ndokuteera icho chichizokunda Netherlands, kwakukwatura West Indies, kwakuzopedzisira chichiwatsura chikwata cheunited states of America. Zvichireva izvo kuti chapinda muchitamu chinoteera chesuper six stage, chichatambira kubawayo mitambo mitatu kusangana nezvikwata zvitatu zvinoti Oman, Sri Lanka neScotland. Zvichange zvichipikira izvo kuQueen's Sports Club kubawayo musi wechina, musi wechii, musi wemusvondo nemusi wechipiri unotevera.
Tinoona isu kuti mutambo uyu wekriketi wanga wambotidzikirei munyika, munoona wakamira sei pari zvino?
Mutambo wasumukira zvikuru kusa mumakore mashoma atipfuurei aya. Tiri kutsungirira kuti tinge tichizotora World Cup. Mitambo iri kuitwa muno muZimbabwe ndeyekuti pange pachiwanikwa zvikwata zviviri zvichange zvichienda kunojoina zvine 8 kuWorld Cup, zvakatokwalifaya kudhara. Iyo mutambo World Cup uri kutambirwa kuIndia kutanga muna Oktoba kusvika muna Novhemba. So pazvikwata gumi zviri kuno kuZimbabwe pachibuda zviviri, kune zvikwata zviri kuno kunosanganisira vakambonoWorld Cup vakaita seWest Indies nana Sri Lanka, ndo vatiri kukwikwidzana navo kuti tinge tichitora zvinzvimbo zviviri izvozvo. Tiri kuwanika tinotambawo zvinoyevedza, vanhu vari kuuya zvinoyevedza, vari kutisapota zvikuru, zviratidzo izvo kuti tiri kutamba zvinodakadza veruzhinji.
Pane zvamungati mungada kuona hurumende ichiita here kuti isimbaradze mutambo uyu wekriketi munyika?
Aiwa, hurumende yedu inotisapota nepainokwanisirawo kuti mutambo unonge uchiitwa muno muZimbabwe taveke china tichihosta maglobal event yerudzi rwakadai. So zvinoreva izvo kuti hurumende yedu iri kutisapota kunge tinge tichiita mutambo yakakura kudai. So asi tichienda mberi tinotarisira kuti tinge tichishandawo nehurumende zvakapfurikidza, tinge tichiita kuti mutambo utekeshere kusvika kumana kwenyika kwese.